Very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, January the 26th, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the increase in the number of women losing their properties after their husband's death due to a lack of knowledge of laws protecting their rights. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina che madzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome again. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the increase of the number of women losing their properties after their husband's death due to a lack of knowledge of laws protecting their rights. What are your views on the issue?
And Marv, a human rights watchdog, Human Rights Watch, this week called on the government of Zimbabwe to urgently protect widows, launching a report early this week in Harare called You Will Get Nothing. Human Rights Watch said a research they carried out has shown that widows in Zimbabwe have their properties grabbed when their partners die.
Yes, PJ, like you're saying, obviously, you know, Human Rights Watch did launch that program this week. And also, the Zimbabwe Women's Lawyers Association, who I spoke to earlier on, also called on women to be knowledgeable of the type of marriage that they're entering into when they get married in order to protect themselves and their property in the event of their spouse dying.
Mm-hmm. And Zimbabwe has actually three types of marriages, and it's important that women know which one they are getting into before they get married. Even when they are in the marriage itself, they should find out which exactly marriage that they are involved in.
Yes, PJ, you remember there was that controversy. Mm-hmm. I remember when the MDCT leader, Morgan Tsvangirai, got married, mm-hmm. you know, on which section was used,
yes.
Whether it was the Chapter 37, which has now changed its name, or the other one. So those are some of the issues that most of these organizations are actually saying women need to be cognizant about. Mm-hmm. You need to know what type of marriage you're getting into. You need to know, are you being married in community of property or out? You mm-hmm. need to know, is this a polygamous marriage or not?
Yes.
So we will hear from you know, the interview that I had with the Zimbabwe Women's for Women's Lawyers Association as soon as we get them on the line. But you can go ahead in Ndebele, PJ.
Yeah. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sigxileke kulifa indaba yelifa. Nxa lapho abayabe bechadile omunye wabo abesechona abesebhubha achiye omunye ikho ke kwezamasiko ethu esintu kwamanye amasiko owesifazane kumbe umfelokazi uyahlathathelwa impahla yonke ngizinini kumbe izihlobo zomngakhe. Kwaba lodubo olukhulu eZimbabwe kwazi kwaphuma le filimu yebhayisikopo eyaphunyiswa ngu-Oliver Mtukudzi lengoma yakhe eTwaneria. Kwaba ludubo sibili olukhulu kwazi kwagcina sokubunjwa umthetho o-Inheritance Act. Nxa ngingaphosisi ukuthi yilo ibizo lomthetho wangkhona, andithi ndisho mavi, unzi Inheritance Act.
Ehe.
Ovikela ke oyabefelwe kungakhathalekile ukuthi ngumfelokazi kumbe ngubaba oyabechiwe ngumama. Aba izihlobo zivame ukuzothatha impahla yonke baze babuze lebhuku lebhanga. Kusesemfeni umuntu engakalahlwa lokulahlwa. Yiko ke yizo izinto ezenzakala endulo emasikweni ethu okuzama ke ukuthi kuvikelwe ngumthetho. Yiko ke esikhulume labo ngaphambilini kwalolu hlelo kube kuzindaba zokuthi kumele wazi nxa ungowesifazana ukuthi ungena emendweni onjani, umtshato onjani. Chapter 37 yini kumbe ilwana ovumela ukuthi ubaba athathe kumbe achate amakhosikazi amaningi. Kumele yikho kumele ukunanzelele. Engikhulume labo njalo amavelasi bebesithi kuqakathekile ukuthi nxa selijadile njalo nxa libona ukuthi lilempahla ethile kungcono likhulume lo utshele likhulume lomyeni wakho ukuthi libe lewili. Ngoba nxa sokube lewili akula muntu ozaphikisa lapho omunye sechonile. Yikho esikuhluzayo lamhlanje lenhlanganiso ezikhona lomthetho okhona ukuthi nxa usiwehlelwe idubu olunje ungaqonda ngapi.
PJ nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neshirikadzi dziri kumbunyikidzwa munyaya dzepfuma inenge yasiiwa nevarume vavo. Tiri kutarisa isu kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. Ndaita ini rombo rakanaka kutaura nesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association riri kukurudzira kuti madzimai vazive michato yavari kupinda PJ kana vachiroorwa uye kunyoresa kumatare kana vachinge varasikirwa murume wavo kuitira kuti panenge pakuzogovwa zvino vange vachinyatsozoti kuti zvino nhaka iri kuenda kupi uyezve mutungamiri wesangano iri muzvare Abigail Matsvai vanga vari kutaura ivo kuti madzimai zvakakosha kuti munyatsonzwisisa kuti wapinda muwanano yekuti inobvumidza here mumukadzi uyezve wapinda muwanano yekuti muri mucommunity of court here kana kuti kwete. Nekuti zvimwe zvinhu zvinotariswa izvozvo pakuzogovewa. Nekuti vanotarisa kuti pakasara mudzimai upi uyezve anga akabata muchato upi. Tichambonzwa handizive kuti masound bites edu aapo here. Tombonzwa kubva kuna Mrs. Abigail Matsvai veZimbabwe Women's Lawyers Association vachitaura nezvemichato idzi.
Hongu tiri kuona dambudziko iri kunyanya kumadzimai. Pamusana pekuti dzimwe nguva madzimai haazivi kuti mutemo unoti kudii. Uye zvekare kuti vanga chengetedzwe sei kana vachinge vafirwa kuti vawane property. Mutemo wedu wemuZimbabwe unoramba inonzi pachirungu property grabbing kana kutorerwa midziyo yako nekuti pamusana pekuti murume wako afa. Asi tinoona kuti madzimai dzimwe nguva vanototorerwa zvinhu izvi nekupomusaka pekusaziva mitemo iriko uye kuti vangabatsirwa sei kuchengetedza property yavo. Pane michato yakasiyana-siyana iripo. Chekutanga chandingataure kana tichitaura nyaya dzenhaka. Chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti panenge pane munhu afa. Kana paita munhu ashaya, takutaura nezvekuti tingasheya sei upfumi hwasiyiwa nemunhu uyu. Kuti tisheye upfumi uyu, mutemo unotaura kuti vadyi venhaka vanotanga kutariswa nemutemo anenge ari spouse, surviving spouse, kana kuti mumwe wemunhu akaroorwa akawanikwa nemunhu afa uyu ashaya, kana kuti vana vemushakabvu. Saka pakuda kuona kuti surviving spouse mushakabvu ndiani, panochibvunzwa kuti vanhu vanga vakawanana ava vanga vakawanana netaiti yemuchato upi kana kuti vakawanana nenzira dzipi. Pane nzira dzakasiyana-siyana dzinewo kodzero dzakasiyana-siyana pamutemo. Saka chekutanga tine Marriages Act yedu chapter 5:11. Vazhinji vanoziva semuchato unowanzowanikwa kumachechi kana kuti semuchato unonzi chapter 37 nevazhinji. Wanano iyi inotaura iyo kuti mudzimai umwe chete nemurume umwe chete dzamara pakufa kana pakurambana. Saka kana pasina kurambana tasvika pakuti pasiwa, zvinoreva kuti surviving spouse anenge aripo anenge ari mumwe chete, angava mukadzi angava murume, ndiye munhu mumwe chete anenge achikwanisa kuve mudyi wenhaka pachikamu chemunhu anonzi surviving spouse. Tichiendera mberi, tine muchato wedu mereji, muchato wedu wechipiri kana kuti nzira yekuwanana yedu inocherechedzwa nemutemo inenge iri under the African Customary Marriages Act, Chapter 507. Vazhinji vanouziva semuchato waiwanikwa kwamuzviti, maipuwawo certificate rekuti inini mawanana Mr. and Miss kanonyoresa mopuwa certificate. Uyu muchato uyu kana kuti wanano iyi inobvumidza kuti iite madzimai anokwanisa kupfuura mumwe chete, kureva kuti pachirungu it's potentially polygamous. Saka zvichii zvakadero, kana pakashaya murume akashaya akawana mudzimai wake nemuchato, mhando yemuchato uyu, zvinenge zvichireva kuti panokwanisa kuita madzimai sekuti muenzaniso mairi, nekuti muchato wacho kana kuti nzira yekuwanana yacho inotendedza izvozvo. Inosiyana ne 511 isingabvume izvozvo. Then imwe nzira yekuwanana inocherechedzwa nemutemo yekupedzisira yacho inonzi unregistered customary law union. Kuroorana kwedu kwatinoita patsika dzechivanhu kuti mukwasha auya akabvisa pfuma, hatina kuzoita certificate rataita kana kwatazonyoresa kuwanana panzira dzedu dzechivanhu. Wanano iyi zvekare inotendedza kuti murume anokwanisa kuita madzimai mairi, kureva kuti murume anogona kuita mudzimai unopfuura mumwe chete. Zvakadero, zvinoreva kuti murume iye akashayawo kana kuti akafa, madzimai anogona kuuya anogona kunge akawanda, nekuti muchato wacho kana kuti mhando yewanano yacho inocherechedza kuti it is potentially polygamous. Zvinenge zvoreva izvo kuti pane vane vakawanana nenzira dzinotendedza madzimai mairi kana kuti mudzimai anopfuura mumwe chete, zvinorevawo kuti pachikamu kana pasiwa tinosheya zvichienderana nekuti madzimai acho aripo akawanda sei pachikamu cha-surviving spouse. Asi chimwe zvechandingataure panhaka ndechekuti kune chikamuwo chevana chinenge chiripo pamutemo, ende vana chakakosha ndechekuti vana vese vakaenzana pamutemo uye vanofanirawo kudya nhaka yevabereki vavo kana vachinge vashaya. Saka pane chikamu cha-surviving spouse, panozoitawo chikamu chevana, ndivo vanhu vanonyanyokosheswa kana chitaura nyaya dzenhaka. Chakakosha kuti vanhu vazive panhaka ndechekuti zvese zvinotangira kudare. Saka vanofanira kuenda kana pachinge pasiwa, vanofanira kuenda kunonyoresa court iri padhuze navo kuti vakwanise kutanga maprocess ekuti vasheye zvinhu zvasiyiwa nemufi.
Tanzwapo PJ kubva kuna Muzvare Abigail Matshwayi veZimbabwe Women's Lawyers Association. Back to you, PJ.
Yeah, sizwe lapha obelandisa aunkosazana Matshwayi ngemitshato ehlukeneyo ongangena kiyo elakho ukudalela inhlupho, kumbe uhle ubekwazi ukuthi enana zinhlupho bani enza bhekana lazo lapho umyeni wakho esebhubhile kumbe esetshonile. Andibana sibuye kuhlelo phambilini kwalolu hlelo ngeke ngaxoxa njalo lo munye okuhlanganiso elwela ilungelo labesifazane unkosazana Silethemba Made. Yena-ke la yekade kuchasisa ngemitshato yona le umehluko yawo ukuthi nxa uvele usiya emendweni umele ubekwazi ukuthi uya ngomtshato wuphi wangkhona oza kuphathisa na loku kumele ukwenze ukuze uphathiseke nxa wehlelwe yilolu duba.
Umthetho waseZimbabwe usobala njalo usegcekeni mayelana lokudliwa kwelifa lomuntu osethe wasweleka. Xa sikhangele especially abantu nxa umama sethe watshiwa ngomkakhe elabantwana, umthetho uyacaca ukuthi ispouse kumbe lowo sethe watshiwa ngomkakhe nguye oba yindlalifa, njalo uzaba yi-custodian yalelo lifa nxa kulabantwana. Nxa kuyikuthi umzali laye sethe wasweleka, abantwana yibo asebesiba yi-custodian yalelo lifa. Kodwa into esuka yenzakale kakhulu ukuthi abantu abawazi umthetho, so bahlala njalo nje beqiliwe izihlobo ezabe sezithe zasala bese zithutha zithatha ilifa, zithathe indlu, zithathe imali, zithathe kanye lempahla eyabe ikhona endlini khona lapho. Kodwa into ekhona futhi ukuthi kulenhlanganiso ezisebenza labantu ezibancedisayo ukuthi bazwisise lowo mthetho, njalo zibaphathise nxa sokuthe kwaba lobudlwangudlwangu omunye waselahlekelwa yimpahla yakhe yelifa. Umfelokazi ulakho ukuthi ahambe e-court eZimbabwe. Uyahamba e-court kumbe kungaba ngeka-magistrate kumbe kube kuse-high court. Balakho ukuthi bamncedise khona lapho kube lo muntu ozamela emhlesemhlulukulweni kahulumende ozabe ezamncedisa ukuthi ilifa lakhe liphenduke kuye. Nxa kuyikuthi kumbe sokuswelakele lokho umuntu engalalwazi oluthize, kule nhlanganiso ezikhona ezinye zingaba njengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kulezinye njalo ezinjenge-MSASA Project ezikhangela kwe-domestic violence, kube njalo le-Trinity Trust layo iyancedisa khona lapho abantu asebethe balahlekelwa yinotho yabo emveni kokuthiwa ngubaba. Uhlupho lolu kuya ngezindawo, emadolobheni solungani lwehlile kodwa luvame kakhulu emakhaya, ngoba ufica ukuthi lo mthado kwezinye izikhathi uyabe ungacaca, umuntu vele engazwisisi ukuthi umthado alawo ngumthado ominjani, njalo kuvele kungacaci ngxe kuyabe bethathene okwesintwini esithi i-customary marriage. Kodwa abantu into abangayaziyo ukuthi le customary marriage yona leyo iyahlonitshwa emthethweni nxa sokuthe kwayiwa e-court. So siyazama ukuthi sifundise ikakhulu obomama, ngoba yibo abasuka balahlekelwe kakhulu, sibafundise ngamalungelo abo, sibafundise njalo langokuthi umthetho uthini mayelana lemendo kube lemtshado, ukuthi azwisise ukuthi umtshado lo onje uhamba lalokhu lalokhu, ubuya lento ezithile kumbe ubuya lama-benefits athile, ngoba kulo umtshado wesintu uyavumela ukuthi kube labomama abaningi anti ekhaya. So siyazama ukuthi omama sibafundise bazwisise kakhulu especially izinto zelifa zone lezo lamalungelo abo mayelana lemtshado.
Ikanti-ke njalo abangamagqwetha bavame ukukhuthaza omama ukuthi bakhulume labomkabo besaphila ukuze bachiye i-will. Iqakatheke kokungakanani imfundiso enje?
Imfundiso leyo eyokuthi abantu babe lama-will, bachiye ama-will, iqakathekile kakhulu ngoba isuka ivikele abantwana, ivikele kanye labomama ababe bengalawo amandla ukuthi bazilwele kumbe balwele amalungelo abo ukuthi bafinyelele leyo notho yabithe yachiwa ngumufi. So nxa sikhangela i-will ilakho ukuthi yona vele idalelwe ukuthi ihle ichaze obala ukuthi umufi ube lesifiso kumbe ufuna ukuthi inotho yakhe ichithwe kanjani. So nxa ibhalwe yachiwa vele ngumufi, abantu balokuhlonipha ilizwi lomufi, balokuhlonipha izifiso zabo zomufi. So kuyabehle kuba phoqelele ukuthi balandelele khonokho umufi abe ekuthilo. And ezikhathini eziningi nxa sikhangela uyathola ukuthi umufi uyabe enanzelela kumbe elokuzwela kakhulu abantu abakhe, nxa kuwukuthi abakafiki i-legal age of majority yokuthi sebelawo amandla okuthi bayezilwela e-court. Nxa i-will ikhona, lo mthetho welizwe ukhona, uvikela umntwana, uvikela umama lo oyabe ethe wachiywa kumbe i-spouse esesithe sasala kanye labantwana. So i-will iyasebenza kakhulu ekuxazululeni izingxabano zona lezo ezikhona ezazidalwe vele isiko lethu lesintwini ukuthi nxa mhlawumbe umuntu engafa achiye izinto, izihlobo zendoda yizo ezithathayo kumbe izihlobo zomfazi yizo ezithathayo. Siyabe sinanzelela ukuthi kulama-direct beneficiaries akwabe kumele kube yiwo atholayo leyo notho kumbe leyo nzuzo eyabe sithe yasala khona lapho.
Kulula okunganani kumbe kunzima okunganani ukuthi abantu besaphila besemtshadweni bakhulume ngendaba ye-will, ngoba abanye bavame ukuthi engxenye usungifisela ukuthi ngife?
Ikuthi sisakholelwa kakhulu enkolweni ezihlukeneyo njengama-Africans, kodwa abantu bayalokhe behlakanipha, lokhe bevuleka ingqondo. Asiyonto esijwayelekile kakhulu ukuthi ufice kule-will ebhaliweyo, kodwa into elula engiyenzeka nje ngoba akudingi lutho oluningi kakhulu ngaphandle kokuthi kube legqitha kuphela eliza dinda leyo wili kumbe liyisayine liyenze ukuthi ihlonipheke lanxa wena usuthe wasuka kumbe usuthe wabhubha.
Ye, lo ke ube ngunkosazana Silethemba Mathe wehlanganiso elwela amalungelo abesifazana. Lapha ke Mavu ukhulume, she talked about the marriages, the type of marriages that just like what Miss Machai was saying.
Mm-hmm.
And she also went on to talk about the will being a legal document mm-hmm. that can actually diffuse all the tensions after the person is deceased.
But PJ, it's very good for us to talk about wills. In fact, we need to also get ourselves sorted out. Because
yes.
It's an issue that most of us from on a cultural side,
yes.
I don't know why we are very afraid of, getting our wills or getting our husbands to have wills.
Mm-hmm.
But like what, the contributor was saying, it's very important
mm-hmm.
to make sure that, you have your marriage certificate, you know what type of marriage you're getting into. And
yes.
that there is a will.
Yes.
But, sometimes it's a difficult conversation to have.
To start, yeah. I also ask it the same question to Miss Marty, that is it easy to talk about it, to sum up a conversation about writing a will? Because some people are even suspect that you are now wishing me
yes,
dead.
Yes, that's what I'm saying, that PJ, shinu netanya iyo iye kunyora wiri ni kutu uende kuna baba uchishuka uchiti baba mune wiri.
Tangatadi kunyora wiri.
Vanu tanga kuti ama ikuma ama funga shipi. Vaka enda kunuta uroa ama kuti mzimaya akundifunzo utipane wiri.
Ama shunza azazata akuda kukura ya mkazi.
Saka ndoji mwezunu PJ shatruku uze ya nasi kuti panu fanonge pane jirongwa shikuzizi sanyangwe isusu mazimai tinesuo tigare tine iwaya mapepa akadai semawiri uyezve tichinyatsonzwisisa kuti michato yatakapinda mairi ndeipi nekuti kazhinji kacho zvakangofana nekutaura kunoitwa kuyekuya kwakambotaurwa nemufundisi kune mumwe rufu rwatanga taenda kuti vanhu havatombodi kutaura nyanya vari mudiaspora kuti vakashaya vanoda kuvigwa kupi murume nemudzimai vanogara vese pamba hapana ataura hapana chive kumusha vanosvikoti mwana wedu ngaauye. Hapana wiri iri kutaura kuti iye chido chake changa chiri chipi.
Chipi.
Hapana zviri kutaurwa zviri kunzi ngaauye chete. Kana iyo property onzi tumira property yake kuno book bank ngariwe. Zvinhu zvakadaro PJ saka zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichizeyewa izvozvo. Uye zvendiri kufungidzira nhasi kuti tikakwanisa kuwana vanyarikani vedu tichange tichitaura navo mune nyaya dzakadaro idzodzo. We can now go to the video that just details the Human Rights Watch meeting that they had earlier on this week where they were talking about this issue of widows losing their properties. In Zimbabwe.
Widows told us that their property was grabbed in myriad ways. Some said that their in-laws threatened, physically intimidated, and insulted them. It means, for some, losing everything.
I'm an activist. I had access to information. I had access to the best lawyer. My lawyer was Beatrice Mtetwa. I had access to the courts. At that particular time, I was a cabinet minister. Yet I woke up one morning, I had nothing.
And these traditional leaders have, to a certain extent, also participated in addressing the issue of violence within the families. That includes the property.
PJ, there we heard from Miss Honorable Priscilla Misera Mbimishonga. Also, she was a participant at the Human Rights Watch launch about that report of widows losing their properties. She was also a victim, and I'm hoping that we can get her on the line because I spoke to her earlier on and she said she can be on the program for just a short while. I'm hoping that we'll be able to get her. So
yeah.
She can recount and just tell us it doesn't matter who you are.
Mm-hmm.
It doesn't matter what position you hold. She was explaining kuti ndangandiri minister ndangandiri mudare asi ndakamuka
well informed ndina ndine gweta
guru
rinokurumbira
asi vakatarisana nedambudziko irori saka toda kunyatsonzwisa ipapo kuti vakazotarisana nedambudziko iri sei ivo vane zvese zvanga zviri kufanira kunge zviripo saka ticharamba tichingoedza nhare dzavo tozonzwa kuti tinokwanisa kuvawana here. Tinenge tine mnyarikani wedu kutanga Miss Abigail Matshwayi veZimbabwe Women's Lawyers Association. Tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda makadii henyu.
Aiwa, tinotenda. Patambo kurukura nemi manga muri kuedza kutitsanangurira nenyaya yemichato inofanira kunge madzimai achinyatsoziya nezvazvo. Asi pane imwe nyaya yazonzwa naPJ yakasimba nyaya yewiri. Mungatitsanangurirawo kuti zvakakosha sei kuti pange pane wiri kana munhu achinge ashaya semurume. Zvinobatsira here mudzimai anenge ari muwanano iyoyo?
Enyaya yewiri inyaya yakakosha zvikuru nekuti inopa munhu mukana achiri mupenyu kuti anyore pasi kuti iye anoda kuti zvinhu zvake zvizogovewa nani, vadyive nhaka yake ndiva nani. Saka inopa mukana wekuti munhu anyatsotaura kuti ini propati yangu ndiri kuda kuti isare yakamira yakadai. Asi kazhinji kazhinji munoona kuti vanhu vatema tinotya kunyanya kutaura nyaya dzekuti munhu achafa uye kana kunyora wiro. And yet mutemo weZimbabwe unopa munhu mukana iwowo wekuti uchiri mupenyu iya wataura kuti ini ndoda kuti zvinhu zvangu zvifambe sei. Ndiani wandichada kuti achengete vana vangu anonzi pachirungu guardian achaona nezvekukura kwevana vangu. Saka it gives you that opportunity. Asi kazhinji munoona kuti panofiwa kazhinji kazhinji muZimbabwe panenge pasina wiri rekutaura nezvazvo.
Asi pane zvirongwa here zvamuri kudzidzisa nyanya madzimai neivowo varume panyaya idzodzi dzekukosha kwakaita zvinhu zvakadai semawiri?
Wangu tinofamba tichiita zvirongwa mungave mumachechi kana munharaunda kuedza kudzidzisa vanhu maringe nemitemo iripo yenhaka uye kuvakurudzira kuti vakwanise kunyora mawiri nekuti process yacho iri simple. Kungokwanisa kuti munhu anyora achitsanangura kuti munini zvinhu zvangu zvandinazvo ndinoda kuti zvizosara nani uchizvinyora pasi uchisaina and then rosainwa nemawitness richichengetwa kungave kucourt kumalawyer kana kuchurch kana even muhama. Saka process yacho haizi complicated. Asi chinowanzonetsa ndechekuti vanhu vanenge vasati vada kufunga kuti ndichazofa. Chero zvazvo vanhu vatese tichiziva kuti it's something that is going to happen. Chimwe chinonetsawo kumadzimai ndechekuti pakunyora will unofanenge uchishare property yako yaunoti property yangu. Ende kazhinji kazhinji munoona kuti dzimwe nguva madzimai havana property iri mumazita mavo. Hongu pane imba yemuchato kana kuti pane imba yevanogara vese nemurume asi mukaenda kumatitle deeds that house is registered muzita remurume. Saka kuti mukadzi uyu achikwanisa kunyora will achiti nemba yangu iri kubudiriro hazvichakwanisike manje nekuti title deeds harizi muzita ravo. So she cannot share zvinhu zvisiri muzita ravo.
Saka zvii zvamunokurudzira madzimai nyanya panyaya idzodzi dzekuti zvimwe zvinenge zvichitengwa mumhuri zvinofanira kuitwa sei, zvakadai sedzimba, mota, zvakadai ivo vari muwanano?
Okay, I think tinokurudzira kuti panotengwa property zvakanaka kuti firstly muve involved muchikontributawo nekukwanisa kwamunenge muchiita kuti property iyoyo itengwe. But importantly ndechekuti panonyoreswa title to that property muwanike zita renyu riripo nekuti title deed zinokupai masimba amunoshaya kana musina kunyorwa ipapo. Saka imwe nenzaniso yamunoona ndeyekuti mombe yehumai patika dzechivanhu inozikanwa mumhuri kuti mombe yehumai yamai. Asi mukaenda kubhuku remombe rekudhibha hakuna bhuku ramuchaona rine zita ramai. Bhuku rinenge riri muzita rani?
Rababa.
Saka dzimwe nguva mukaona mumafamilies mukaita dispute nemombe inozikanwa kuti ndeyamai, vanhu vanotanga kuiramba kuti haizi mombe yamai. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzera matambudziko kana pachinge pasiwa kuti tichati pane will, but inini amuna title cannot magova zvisiri zvenyu.
Kana muchinge kana vachinge vakachata vanhu pakurambana, handiti zvinonzi chero muine muchato anenge akurambana nemumwe munoita half half kana dai ndisipo pa title deed, zvinofamba sei kana mumwe achizenge ashaya?
Okay. Pamutemo wedu kana vanhu vachirambana hongu vane muchato vanokwanisa kuti vashare property yavo. Pachirungu ndingange ichinzi property sharing. Muri kushare zvinhu zvamakatenga mese. Ende panguva iyoyo chero imba isiri muzita rako semudzimai, asi unoona uchiwanika uchipuhwawo chikamu. It might not be 50%, but unowana certainly unowana chikamu chepropati iyoyo maringe nekushanda kwawakaita. Asi tinoona kuti mutemo wedu unenge usiri kunyatsochengetedza madzimai kunyanyanyanya kana pachinge pa pakati tisati tarambana. Nekuti munoona kuti even tichiri mumarriage kune macases ekuti murume anotengesa imba kana kuti anokwereta kubank onyoresa security imba iyoyo okundikana kubhadhara imba yomba yatengeswa. Saka ipapo pakati pekuti hatina kurambana kana kuti hapana kufiwa, tiri kuona mutemo usiri kunyatsokwanisa kuchengetedza madzimai. Nekuti vanongoenda nezvekuti ndiani ari patitle deed, ndiani simba rekudi rekutengesa imba. Asi kana pachinge pafiwa, mutemo unochengetedza nekuti unotaura zvekuti mudyi wenhaka anonzi surviving spouse. Surviving spouse anogona kuva murume kana mukadzi anenge asara muwanana iyoyo. Ende iyeye surviving spouse pamutemo ane kodzero yekuti awane imba kana midziyo inenge yakasara muestate imomo.
Chandabvunzira ndechekuti pane imwe situation yekuti baba namai vakatenga midziyo yavo, vakatenga imba, ndobva mai ndobva vashaya, ndobva vasara vana, baba ndobva vasara vakaroora mumwe mudzimai. Zvino pakuchi mudzimai uya ndobva auya akagara mumba maamaya. Vana ava vamai vakashaya havana kutozombowana kodzero paimba iyoyo, yakabva yatorwa nemudzimai uyu wechipiri nevana vake. Havana kutozombowana kodzero paimba iyoyo vana vemudzimai wekutanga. Asi imba iyi yakanga yatengwa nani? Namai vavo.
PJ, tisatenderera mberi, tine muteereri muzvare mutsvai, mombobata henyu makadaro muchipindura PJ tisati taruza. Tina vadhube vari kukariba, timbonzwa vari kuti chii. Halo vadhube, makadiko?
Ndipo mama, makadi henyu.
Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Muri kunzwa iri Mudari Road. Tipewo pfungwa dzenyu.
Ya, iri ndanga ndine mibvunzo pamusoro penhau yamunayo mama.
Bvunzai henyu, tine gweta guru ipo pano vatiri kutaura navava muzvare Abigail Mutsvai, vanogona kukubatsirai.
Kuti mai baba vanoshaya kosara mai. Ava vanhu vanga vari varimi. Kosa mai vosara vari vachibiki nevana vari under 18 years. Mai vasara kubere vofunga kudzokera kumba kwavo kwavakabereka nevana vaya vane makore ari pasi pe18 years. Saka mai voenda kwavo chengesa paya mundau yavotengesera mumwe munhu zvavo. Dzene hama dzimurume dzoti hakwete kwete usatengesa nekuti ii nhaka yevana. Dzoti hapana ipapo kukuru mutemo unopati kudini. So hotizve panyaya yeuyu yamataura izvi, baba vanoita wiro namai vavanemere chidiki raiti emugweta renge chingozva kuti unoshanga nezvimwe zvataurwa ipapo. Asi hapani baba vofa vakaita uriyo, asi pozoonekwazve kuti kune vamwe vana vababa ivavo vakanga vasiwa kubvekuwidi iyoyo, panoitwa sei?
Handisi kuzoti muzvare mutsvai, muri kunzwa here dambudziko rababa vari kutaura?
ndanzwa pashoma handizivi kuti maigona kungonditsanangura muchidimbu zvavanga vachitaura.
Ini sekunzwa kwandaita vari kuti ivo toti murume ashaya anga ane mukadzi wechidiki uyezve ane vana vari below 18, asi mukadzi uye wechidiki oti ndakudzokera kumhuri yangu otakurana nevana asi osiya atengesa musha. Pakadaro panozoitwa sei?
Hama dzemurume dzobva dzati aiwa ka usatengese nekuti nhingiriki
inhaka
yevana. Tochimbotanga pamubvunzo wekutanga tozoenda kupine wechipiri.
Alright. I think mubvunzo wamabvunza baba wakakosha zvikuru nekuti unotiratidza nyaya dzekodzero dzemadzimai nekodzero dzevana. Kodzero ya surviving spouse ndeyekuti anowana musha wanga achigara nemidziyo yanga achishandisa. Ndo chikamu chaanotanga kubvisa tisati tatotaura zvechikamu chevana. Saka mumuenzaniso wapiwa wongu mudzimai uyu ane kodzero yekuti ainherite musha wasara kana achiita decision yekuti otengesa kana kuti ofamba sei kuti achengete vana. Asi tinoona zvekare kuti mazuva ano panosara vana dzimwe nguva vanotoshaya cheuviri kunyanya-nyanya kana vari vana vasina kuberekwa pamwe namai vavo vasara kana kuti baba vazororawo mumwe mudzimai. Nekuti vana havazi rivo vanotanga kutora nhaka, vana vanouya pachirungu inozonzi residue. Zvasara kana surviving spouse atora chikamu chake ndo zvakusheyiwa kuti ndo sheya yevana. Saka kazhinji kazhinji sheya yevana haizi imba yasiyiwa. Nekuti kazhinji kana paine imba iyoyo inoenda kuna surviving spouse. Saka nyaya yapo mazuva ano ndeyekuti constitution yedu yakauya ikacherechedza dambudziko iroro raibva muvanhu pavainyoresa constitution kuti tiri kuona macases ekuti vana vari kusara vari destitute nekuti vanogona kutodzingwa pamusha, vanogona kutoshaya pekugara and yet vabereki vavo dzimwe nguva vanga vaine musha. Saka kwakuda kuonekwa kuti togadzirisa sei mitemo yedu yenhaka kuti tichengetedze vanava vasiyiwa.
Aiwa, tinotenda, tinoshuvira kuti vadhube manzwa zvataurwa namusvare mutsvai. Alo, vadhube, handizoti muchiripo here?
Alo, ndinokuwai. Ndikunzwai. Pane mbundo wepiri nekuti awini apa kuti ndingashaya. Ndandishaya ndine vana vanga vari ku vari vanisina kusamuwini asi zvozovonekwa vana vaya kuti vana vake vadhuve.
Vana vekunze kwemudzimai wenyu wamune imwe naye.
Mandizwa.
Regai tibvunze muzvare mutsvai ipapo. Muzvare mutsvai, I think mambotaura panyaya iyi patataura nemi panyaya yekuti vana vanoinherita sei. Vanenge vari kutaura ivo kuti vamwe vana vanogona kunge vasiri muwiri asi vari vana vababa ivavo vanowanawo chii parifa rwababa wavo. Tochitongoti gagaga, munenge mune vanhu vakakumirirai vakawanda.
Alright, panyaya yevana mutemo unoti vana vakaenzana ndochekutanga. Vazvarwa muwanano nevazvarwa kunze kwewanano iyoyo. Saka kana baba vavo vachinge vafa semuenzaniso uyu, vana vese vanofanira kuwana chikamu chenhaka yavo pane nhaka yasiyiwa nababa.
Kunyange vasiri muwiri here?
Kusarura rekuti ava ndo vemuwanano, ava havazi vemuwanano ishi.
Ndofunga vadhube
chavanyanya kubvunzisa ndechekuti muwill
havanenge
vasimu
asi vanozowanawo chimwe here ipapa?
Kana vakasiyiwa muwill, will rinogona kuchallengewa kudare kwekuti munhu anenge achiti ini ndiri mwana airiritirwa nababa ava asi handina chikamu chandadi chandawanawo, inyaya inotonzwika pamberi pedare.
Aiwa, tapanzwisisa vadhube, tinotenda nekuti pane vakawanda vakamirira kuti vabvunzwewo nyaya dzavo. Tinotenda kunge makamuine nesu nhasi.
PJ, very interesting contribution there from Mr. Dube, who's just asking, you know, giving two scenarios in a case where some kids are left out of the will, what happens to them? And Ms. Abigail Machai was explaining that you can actually contest the will. You can go and prove that you, your father was looking after you and, you know, you do inherit from your father's belongings. But we have another caller. Amai Pesi Muripo Ere Parunare.
Ndiripo.
Makadi iko ikoko.
Ndiripo makadi yeri.
Aiwa tiripo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro tiri kutaura nyaya ye rifa kutorerwa kunoita vanhu zvinenge zvasiyiwa kungave kuri nemurume wavo kana murume ashaya mudzimai achisara achitorerwa kana kuti panenge pane vana vana vachizonetsana kana ana baba vachinge vashaya ndizi kuti penyu pakamira sei.
Haisisi pedu pakatomira pari kutonetsa ndinotoone dambudziko rimwe risingatomboita.
Taurai henyu.
Isu takasiyiwa nevabereki ndobva pasiyiwa vana vanga vari vadiki. Saka ndobva tatanga kunetsana nehanzvadzi yangu. Asi mai vasati vashaya vakataura nyaya yekuti zvoni kana pane zvine zvinenge zvoonetsa munoenda kupi kumatare. Ngozi vana ava vakasiyiwa unofanira kuti uvachengete vaende kuchikoro. Vabitire uone kuti vana vaona nezvavo here. Saka pakazongofawa mai ndakasarawo ndikaita saizvozvo hanzvadzi yangu ikatanga kunyisa ikati vana ivavo ngavabve ipapo vaigara ichitirova vachirova mai vachina varipo vaigara vachirova ndikati koinini ndangobva seko vana ava tinovaita sei zvandizvoriibva ipapo vana ivavo vavana basa ngavabve ipapo ndokubva tapesura taendesana kumatare koti ikataura ikati zvoni iwe uchichengeta vana ava vana vashaya anochengeta zvikandisinzi iwewe ndiye mukuru ndiye ibhuladhi rababa wako hauna kwaunofanira kuvaisa vambobvunza zvagogo vari kumusha ikataura zvagogo vari kumusha kuti gogo vakanga vakavakura inini varerawo inii saka koti ikaona kuti havachakwanisa kuti varere vana ava akati wechienda unogara ipapo saka ndakagara saizvozvo but handina kugara zvakanaka izvozvi ndiri kushungurudzwa ndinotsvagirwa maloya anenge ane mari hapana kana ndakarohwa pana apa ndikasiya ndarohwa ndikazotiondo apuraiwa pisoda izvoni kuti ndiende kukoti ndobva ndaenda kukoti ikoko musi wa20 saka ndaenda ikoko kukoti ikoko ndobva loya riya rauya futi ndobva rasikotisi haufanira kungochiapuraya pisoda unofanira kungochiapuraiasi oni protection order because ihama yako zvinenge richingondivhiringidza handina kana rugare vakambondiendera kukoti akasvika akataura kuti ndaiaisiya baba wako zvese zvauri kuita izvozvo hazvibvumirwi haikoti ikataura ikati zvorii kuti iri ava sisava vari vhesendai zvakatooneka kuti imbai ndevabereki vavo rat havana kuita zvemusoro wavo kuti vari vhesendai sisi ndisi takatovasedza kuti vari vhesendai ivo iye akataura kuti imba iyo haisiyei dai ine munhu ari kunze kwenyika saka koti ikazongotio tichazoona kuti ivo vaitaura kuti imba yakarejestwa katu ine muridzi wayo ini ndakanga ndatoita rongo kune irejesta saka koti ikazongoti tichaongorora kuti akarejista imba iyo ndiyanisikana nhasi havasati vandisedza saka nyaya iripo ndeyekuti inini ndakugara panapa ndichingosungurudzwa ndichirohwa handichitsvagirwa maroya ivo vanenge vane mari dzavo handizoti hanzvadzi yangu iyo mari ikuwai kuiwana ku saka ndodambudziko randinaro pani handina kana rugare ndinenge ndichidzingwa kusungurudza panapa zveiwewe nemurume wako vanenge vachingoita matare zvekuti havachatondidi chandiri kutoona ndechekutoti handisisina hama but tame yakanga pasina anochengeta vana because papa tori nemwana murwere ndaigara ndichitambudzika ndiri mutaoni ndakabereka mwana iyo ndiyenda naye kumadoktas chichi ndichibatsirwawo nemurume wangu asine mari chichindiita zvesezvii but hapana akakwanisa kuti andibatsire ndichifamba mutaoni ndichinhuwa china pamwe mwana andiitira china ropa blood chichi hapana munhu akakwanisa kuti andibatsire but this time ende kana vachituma vana vachona havana kana nguva yekuti vanombondi udzova kuti taakutuma mwana kana kuti taakudidi izvo zvinoitwa nabamudiki vangu vari kulandani izvozvo havatombokumbira kana kuita sei vanongotaura kuti iwewe ndakwakati ofisi vana vaya vakunge vakuda kuteerera baba vaya but time yavakanga vachishupika ivo havana kana kuti vambofunga nezvevana vaya vaya saka inini ndo magariro andakaita
batai makadaro henyu amai Pesi PJ tombodzokera kuna Miss Mutsvai muri kunzwa dambudziko
rakatarisana namai Pesi. Hapana here zvamungaite semagweta edzimai kuti munge muchivabatsira because patosangana neeven nedomestic violence ka
pane zvatiri kunzwa iye kubva kune hama hanzvadzi
nehama.
I think a case iyi mama tinogona kuvabatsira isusu tiri magweta emadzimai anobatsira pachena. Saka maybe after the show munokwanisa kuvapa nhamba yangu kuti tione kuti tingavabatsirire ofisi iri pedyo nesu, pedyo navo iri kupi. Asi kuti tibatsirewo vazhinji vari kuterera pachirongwa. Kazhinji munoona kuti nyedzenhanga dzinobatana nenyaya dzedomestic violence nekuti vanhu vanotanga kurwira nhaka yasiyiwa vaine mafungiro avo avanofunga kuti ndo zvinofanira kuitika. Tichidzoka panyaya yatangitaura kuti zvakakosha kuti munhu anyore will nekuti unosiya wataura kuti ndinoda kuti vana vangu vachengetwe so ndinoda kuti zvinhu zvandasiya zvifambe zvakadai. Asi chero pasina will mutemo uripo unofanira kuvachengetedza. Saka havafaniri kuti vaityisidzirwe nekuti dzimwe nguva zvimwe zvatinotonzwa mumaraini zvinenge zvisiri chokwadi asi nekuti vanhu
PJ tinenge taita munyama nharedza muzvare Abigail Matswai dzinenge dzadona. Asi tinokutendai amai Pesi sekunzwa kwamaita muzvare Matswai vati tigokwanisa kuzokubatai mushure mekunge chirongwa chedu chapera tokubatanidzai tichikupai nharedza dzavo kuitira kuti mubatsirike. Hello.
Makadivo.
Tiri wadi tiri kutaura nani apa?
Motora namamoyo.
Vamoyo, tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, chekutanga regai nditende kuna Ishe musana kwataita. Chirongwa ichi chamatora chirongwa chakakosha zvikuru pamusana varandakadzi vanofirwa nevarume. Zvinhu zvatogara tichiona sevafundisi kuti vakadzi kana vachinge vafirwa nevarume vanhu vanotambudzika zvikuru kwazvo mumagariro avo. Nekuti toraa kana mumusha kana pane misha mikuru kana mudzimai achinge afa kana murume achinge afa anobara senhapwa anodzingwa mumba uchirwa zvinhu zvezvino. Saka sekutora kakaita amai panguva yangu achitaura zvinhu zvatafarira zvikuru kudai Mwari urongwa hwakabudira kana pamitemo yekuroorana kuzvi zvakafa zvakanaka zvikuru. Kana zvemudzimai akasava nemwana mukati memba iyoyo kana ane zvino toona vabereki vachisvika vachidzinga mudzimai iwowo. Saka zvimwe zvinhu zvatakaona zvii zvinoitika pakunyanyanya mukati menyika yedu yezimbabwe sauti zvidai zvagona kugadzirwa zvinhu zvakafana izvozvo kuti une vana vemufi kana mufi kana achinge asiya vana vagonawo kusarawo vachiwanawo something. Tinoona vabereki kana vana bamukuru vemufi vanosvika kutora zvinhu madira avanoita. Saka ndevamwe maonero atinogara tichizviita izvozvo. Saka chirongwa ichirongwa chakakosha zvekuti dai chaigara chidzidzisa vanhu vakawanda kana munhu achinge ashaya asiya musha kana pamusha mudzimai inge agone kuva anotora kei nezvinhu zvakafanana izvozvo. Nokuti kana machechi matiri tinogara tichiyana nezvakafanana izvozvo hazongozvizvi zvoperera mudenga zvoona kana mupesa opromiswa kuroyiwa kana kudzimwa wamba pacho unoona vadzimai vakaona sava chingofamba vachitambudzika ashandira vana ashinuwa nemvura vana vasakana pekugara. Saka zvimwe zvatinoona mukati menyika yedu yezimbabwe kuti pachakasarira maringe evanhu vechivanhu zvikuru sei kana kumaruzevha zvinhu zvatinoona zvinoitika izvozvo.
Aiwa, tinotendauyakhuluma
isindebele
ngiyakhuluma
ye ungasicasisela njengomfundisi ukuthi udubo lolu lukhule okunganani?
Okay, angithi mina njengomfundisi umoyo lana into ifana le sihlala sizibona mihla namalanga kuthi abantu besimame mhlazana amadoda awo ma ashona khulukhulu lapha emakhaya uyothola ukuthi umndeni wakaba valowo vayafika vacosha umfazi lapha endlini vathi kuhamba bafuna kuthola indlu vathola zonke izinto bazithengisa even amafriji to even asedrobhi uthola ukuthi mhlawumbe vafika lana vayolaitha zonke izinto amafriji zonke bazivuyisa ekhaya vaofikauthole sezisiliasseinto. So umthetho ofana lowo bakhuluma mamalomafana lawo kuti abantu besimame nabo bajabule ngenxa yokuthi sihlala sibona bomama bakhala suku namalanga ngenxa yokuthi bomama ibona ngokwabo ababambi njengabantu. So sithi into efana leyo sihlala siyibona yenzeka njengabafundi sihlala phasi sithelewa zonke izinto sihlala sithandaze mhlawumbe izokulunga uthothi alapha kule ndiyikulunga sethinaso sokuzokuyenzekana nomama lowo ayesouth africa or ayekuphi ayesebenzela abantwana bakhe. So into efana leyo siyayibona ihlala yenzeka mhla namalanga lapha langakhithile izimbabwe.
Hayi, siyabonga kakhulu mfundisi. Nxa liza sabalalisa ilizwi langkhona la sezinkonzweni kungaba kuhle kakhulu abesifazane bangavikeleka.
Nathi siyathokoza kakhulu ngokusifonela kweni, sihlala singilalelile awanenza into ehle kakhulu. Siyafisela ukuthi iradio leyi ikhule khulu ibe nabantu baningi kangako, ukuthi abantu nabo sometimes bahlala bafundiswa toti uzimo abe nani laphaya enikhona nezitori lezi zihlala niziyenza ziyasinceda, ziyanceda nabanye bobaba nemindeni ingazi ukuthi umhlelo khazi yini.
Ye, hayi sibongile kakhulu umfundisi.
Awa tinotenda, shudi ingabe nemi.
Ayi wa tinotenda. It's a very important contribution there.
Yes, from a pastor.
Yes, and what he actually said is, you know, we need to have similar programs like this because it's a very common problem, especially in the rural areas. But we've also seen it in the towns,
in urban areas too.
So really,
even in church, they should. Yeah, he was actually encouraging this conversation.
Yes,
to be even in church, everywhere else, people should be just informed.
Maybe while we wait to see if we can get Ms. Machai again on the phone, I can just read some of the contributions that we had on our Facebook page, VOA Shona. Tinamukoma Patterson Gurupiravati. Madzimai ve mufi avafanirwe kutorerwa pfuma. Nekuti vakaishanda vose nemufi. Kunyangwe anga asingaende kubasa mukadzi, but ndezvavo vose uye pfuma yemufi inofanirwa kusevenzeswa pavana vake vasiya. Tina sisi Precious Daka varikuti vanhu vanofarira kudya zvemahara kunge honye. Muchitadza kushanda zvenyu, muchivhura ziso kuti ningi akafa ndozotora chakati. Saka kutaurawo kwavo sisi Precious Daka havasi kufadzwa kuti vanhu vanomirira kuti munhu achai vozomaita zvichipata-pata nhaka yemakonzo kuti ndotora chipi. Tina Soul tichaona Chivani Magumo ari kuti ko asina vana, ko kana asina vana ari kubvunzwa ipapo kuti zvi zvinoitika. Ko ya no rest Nyahasha atipa nhamba dzake dzenhare kuti tifone. Tinotamboedza edza nhare kana tisina kukwanisa edu, asi tinokutenda yemukoma no rest Nyahasha uyezve namukoma Emmanuel Shumba Nete vati vari kubikita kusilveria. Vatumira futi nhamba dzavo kuti tivafonera, asi tinokutenda ivese vari ku live streamer nesu pari zvino. Se internet muno minomboti netsei asi
hanzi no resta apo parunhare.
I want we can no rest in it. Mukoma no rest magadi yenyu. Interesting question. Hello.
Kuzo magadi.
Ndi sister. Makadi iko. Tipeiwo pfungwa dzenyu nezviri kuitika izvi panyaya pekutorerwa pfuma kwemadzimai anenge ashayikirwa nevarume.
Pfungwa dzedu tisinushirika dzese dziri kutotorerwa pakushayikirwa kwetekwa nevarume. Saka pfungwa dzedu tiriva kutonzwawo kuti ne mungatibatsirawo sei kana paine vanobatsira, nokuti inini murume wangu akafa 2000. After 2000, achibva asiya paine ground randa riripo. Saka pandakazoona ndinondoda kuti ndiyache kuti kana paine cabin. Saka ndasvika paine cabin, ndikandabvunza munhu anga ari pacabin akati inini ndiri muri dzine pano. Ndikati ationawo mapepa, akati handikupei. Ndikanga ndakusabhofisi, sabhofisi ikabva yati nhamba yeyu ndo nhamba yenyu. Taibva kuofisi, ndobva tara kuti ndiri loji. Saka sabhofisi tichibva yanditiwo inini tizisaelejareni. Saka inini ndikanga ndati handikwanisi kumubvisa, nokuti ari kutotaura kuti inini inini ndiri tori loja yedu yaarikune asi yanyoreka kuti ndiri loja. Saka inini ndinivetinoziva yedu aya ndikuvambiraiza mapepa arikuratidza kuti zvishuwa sikuenzinge yangu. Saka zvadaro inini wacho mai ndakutongo shupika kuti ndoita sei, nokuti ndakarejista estate. Ndikanetsara naye asati avaka, kusvika avaka chivakwa, kusvika apedza manje iko zvino akundisuwa achindisungisa kuti hanzi inini ndofanira kumubhadhara zvaakavaka, si ndakamutaura achikuvaka.
Ndombobvunza kuti muri kupi?
Inini ndiri kukambudzi.
Muri muHarare?
Muno muHarare.
Saka zvatichaita kapane sangano ratanga tiri kutaura naro hamenu kana mama akateerera patanga program reZimbabwe Women's Lawyers Association uye zvepanga pana amai Abigail Mutsvai vanga vari panhare asi nhare yavo yadona asi vati dzimwe nyaya dzakadai vanogona kubatsira pachena vanoshanda nemadzimai vanenge vakatarisana nenyaya dzakadai sedzenyu idzi. Saka tichinge tapedza kutaura nemi ndichaenda paFacebook nokuti ndaona kuti takutorai paFacebook page yedu VOA Shona ndokupindurirai ipapo ndichikupai zita reorganization nemafoni acho.
Zvakanaka, maita basa nekubatsira kwenyu.
Aiwa, nemiwo maita basa nokuti ndozvatinofarira kuti tinzwe kune avo vakapinda munhamo dzacho idzodzo kuti tione kuti vangabatsirikane sei.
Watinotenda.
Muve nezuva rakanaka, PJ.
Basa rakanaka, murambe muchibatsira vamwe.
Aiwa, muve nezuva rakanaka.
Kube lababili abakhulumileyo abesifazane omama umayi phesi okhulume laye udaba lwakhe oluzwisa usizi lapho ahlukuluzwa khona hatshi ngabakibo abakhatshana bomkakhe kumbe awubani kodwa umne wabo sibili azalwa laye nguye omhlukuluzayo phezu kwendlu phezu kwelifa elichiwe ngubaba laba elichiwe ngabazali iko ke la simukhuthaze ukuthi yena na wenelise ube lethuba lokukhuluma lo nkosazana Abigail Mutsvai weZimbabwe Women Lawyers Association la yobelalele udaba lwakhe umama uMayiphesi ekhuluma wahle wamcebisa ukuthi simnike amafone numbers akhe bayithola ayithola usizo khona ngale. Ikho ke iyo inkuthazo engipha kwabanye labo abalodubo olunye kumbe abalendubo eziphose zifane labesifazane ababili laba abakhulumileyo ecingweni besithi balenhlupho ababhekane lazo kwezomthetho kwezelifa kulenhlanganiso ezifana leZimbabwe Women Lawyers Association kulenhlanganiso njalo efana leMsasa Project
neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Just before you carry on, PJ, actually we were also trying to get hold of one of the lawyers from the Zimbabwe Zimbabwe Lawyers for Human Rights, who actually assisted a woman who had been chased from her village her relatives had sold off. So it's not only about properties like house. They had sold off all the livestock. They had taken, literally the woman was left begging on the street. And one of the lawyers there actually went ahead and filed a case and they won the case in Mutare. So I was actually trying to get hold of her. She's actually as one of our guests here. Peggy Pavagadza. So hopefully, one of these days we'll be able to hear from her so that, we can also help those in the rural area. So it's not only about the big properties like houses. It's also just even livestock or pieces of land kumamisha.
Nizambotaura na Mzvare Mutsvai kuti imombe ye umai inozika nokuti ndeya amai.
Asi
kubhuku remombe kana kukurukuru musha rekudhibha rinenge zvanenge zvakaiswa muzita rababa.
Ichokwadi, tinenge tine muteereri wekupedzisira PJ. Nhasi chirongwa chapisa. Halo, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Makadi henyu.
Masarwa nenguva shoma shoma mungoti ga.
Alright, ndoda kutaura panyaya yekuti munoziya mai vanenge varipo, mai vevana vanenge varipo, woshaya baba osara, baba wavobva wazotora mumwe mukadzi akafirwawo nevana wake, atorwa pasina chawaka pamusha, hapana chasvika kuwaka. Pozonzi baba wazofa pakupuwa nhaka, panoda kunyatsojekeswa. Haminoti munonyatsopa jekesa sei, wanyatsopatsanangura nekuti vanhu vazhinji vari kubvunza kuti vana wana baba wawoka wafirwaka, mai vavo wafirwaka, wozororwa neumwe baba ane wana wakewo, iwo wotorana newana wavo woenda papropeti iyo wozosheya, wanoisheya sei?
Zvatichaita ka tichati Mutsvare Abigail Mutsvai vatipindurire tozoisa paFacebook page kana muri kutifarira endai pa VOA Shona topindura zvamuri kuvhunza izvozvi because nhare dzavo dzadambuka. PJ, this program
any time,
unfortunately
we no longer have time
is not on our side, but we will have to taura yenyu
aiwatichadzoka
kwamuri tinokufonerai. PJ, this seems to have been a very popular program, so we will definitely repeat it very soon. Maybe we can actually do it again next week so that all these people can write their questions and then we prepare in that week to be able to ask the lawyers how we can proceed. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington.
And I'm Praxedes Jeremiah. Asibeke ithuba elifanayo ngeviki elizayo ngasikhathi sinye. Asihluzeni bomama.